zvino dzokera kuna Josaya Masungoga ndo vanga vari mutungamiri wemauto pataibvira nyika. Ndinofunga kuti pari zvino vari kurwadzikana nekusungurudzika nezviri kuitika, nekuti zvinhu zvavakarwira zvakarwirwa nevakurukota mazhinji nemagamba mazhinji atisi kuzviona. Takaendera kuhondo kuti tiwane inonzi one man one vote, tikwanise kuvhotera munhu watinoda. Tiri kuona kuti isi tiri kuenda kunovhota, mavhoti edu haatariswe, hakuna munhu anoteerera zvatinenge tataura mumavhoti imomo. Takaendera isi kuhondo kuti vana veZimbabwe vakwanise kutaura inonzi freedom of speech, freedom of association. Zvose izvozvo ndozvakarwirwa nana Tongogara nana Vankomo. Hati kuzviona, hatina freedom of speech yacho. Tikada kuti titaure tava kusungwa nekurohwa. Vanhu vakada kuti vaende vanopinda mugwagwa varatidzire sezvatakarwira kuti tiwane mukana wokuti kana paine chinenge chaitika tinokwanisa kupokana nehurumende, asina kusungurudzwa.
Mauto munoashorei?
Masoja edu ari kutouraya vanhu. 6 August and 1 August vakauraya vana veZimbabwe 6, tichiona masikati matena. Munhu wacho akauraya ari kufamba, hapana kana munhu akasungwa. Kubva 14 January kusvika 24 January 2018 vakaurayawa vanhu maZimbabweans anosvika 24. Masoja anga aripo ipapo, hapana kana munhu mumwe chete akasungwa. Vakaini kwandiri baba, hakuna chatinofanira kucelebrata paheroes kana kuti paDefence Forces Day. Masoja anofanira kunge achichengetedza upenyu hwevanhu. Asaya muZimbabwe tiri kuona kuti ari kutoteura ropa revanhu. Masoja ngaagare mumabharaka kwete kugara muvanhu nemumastreet vachisungurudza vanhu nekutandanisa vanhu. Zvuro takaona vari kudema vachirova vanhu, vachizvindikita vanhu. Hatitozivi kuti kuna vamwe vakatourayiwa here ikoko. Haritiriro basa remasoja iroro. Masoja ndeekuchengetedza vanhu, asi muZimbabwe hazvisirizvo zviri kuita.
Zvino zuva ranhasi iri imimi munoricherechedza sei?
Hatitoricherechedzi sekutaura kwatakaita kuti svondo rino iso iweek of action. Tiri kutoita zvatiri kutoita izvozvi. Vakoma, svondo rino tinenge tichitosoropodzana naye hurumende. Isusuwo kuno tinenge tichiratidzira patinenge tichiratidzira. Makaona takatotanga kuno kuNew York, vanhu vako vakazara muNew York vachiratidzira pamhepa apa tinenge tichitaurawo, tichiudza nyika yedzose nevanhu vose vanokwanisa kuteerera kuti ndozviri kuitika muZimbabwe. Vanhu vari kupondwa muZimbabwe vasina mhosva dzavapara.